Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wesvondo kurume 31/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takachengetedza vanhu vepangangu zvakanaka tichiteedzera tsika dzedu tichishanda nemadhishi nenzvimbo iyoyo.
Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti kune vanhu 72 vemuZimbabwe vakaeredzwa nemvura vakawigwa kuMozambique mushure medutu mpengo kana kuti tropical cyclone Idai. United Nations younza rumwe rubatsiro munyika asi vamwe kuchipinge nechimanimani vachiti riri kunonoka kusvika kuvanhu. Imwe mhuri yekuZimbabwe yotsvaga rubatsiro kunoviga hama dzavo dzakapisirwa mumba kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padandemutande raro reTwitter kuti uwandu hwevanhu vakafa vakawigwa kuMozambique hwasvika pa72. Vanhu ava vakaeredzwa nemvura kubva kuZimbabwe. Munyika mune vanhu 100 nevasere vakashaya. Izvi zvave kureva kuti vanhu vashaya muZimbabwe nenyaya yedutu mpengo Idai vave 200 kana kuti 280. Kutsvaga vamwe 300 kunonzi kuri kuenderera mberi. Asi nasi rumwe rubatsiro kubva kubazi rezvevapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees wasvika munyika kuzobatsira vakawirwa nedambudziko redutu mpengo ava muZimbabwe. Rubatsiro urwu runosanganisira migomo, magumbeze, mamosquito nets, mwenje inoshandisa zuva uye motokari rwauya nendege yekuDubai mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vapa ndege yavo kuUnited Nations pachena kuti itakure rubatsiro kuenda kuZimbabwe. Urongwa hwekubatsira vanhu hunonzi huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vagari vekuchimanimani nechipinge vari kuchema-chema vachiti vari kunonoka kuwana chikafu nekudaro vave kurarama nemichero. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mamiriro akaita zvinhu kuchimanimani nekuchipinge tabata gurukota rinoona nezvemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza.
Kuchimanimani kwakaitika dambudziko hombe kunyanya panzvimbo inonzi Ngangu wapo pakaparadzwa zvachose. Ipapo takachengetedza vanhu vepangangu zvakanaka tichiteedzera tsika dzedu tichishanda nemadzishe nenzvimbo iyoyo. Vanoti vana Chief Ngorima nana Chief Chikukwa ndo vaitirairidza kuti kana tichichengetedza vanhu tinovachengeta zvakaita sei. Toita nzvimbo inonzi Risutu apozve patakashaikirwa nevanhu vakawanda vatakakwanisa kuwana takavachengetedza zvakanaka. Asi dambudziko guru ratakaitika ipapo nderekuti hatisati kana kuti hatina kuwana vanhu nekuti vakaenda nemvura vamwe vakazinobudira kuMozambique ndokwavakachengetedzwa. Saka kungangu nekuRisutu ndokwakanyanya kusvika dambudziko recycling Idai. Asi isu seministry iri kushanda pamwe chete neMinistry of Civil Protection Unit, neMinistry of Public Service, Ministry of Water and Rural Resettlement, neMinistry zvakare yeTransport, tichibatsirwa neZimbabwe National Army, takwanisa kusvika kuvanhu vanga vasati vawana chikafu.
Saka mati nhasi ndopa svika rubatsiro riri kubva ku United Nations rine ma mosquito net nezvimwe.
Aunza a whole plane ine ma ine cargo ine ma mosquito nets, ma jerrycans, ma tents zvese zvekubatsira not just ma refugees atinawo ku kutongogara camp. You know, we've got about 10,000 refugees kumidu sabi, and among them, tine mostly ma refugees emuno East Africa.
Gurukota, runona nezve magariro akanaka evanhu, Dr. Sekai Nzenza, variparunare muHarare. Tabatawo mumwe mugari wekuward 14, Chipinge East, va Brighton, Nyanise Sunguro, kuti tinzwewo mamiriro akaita zvino munzvimbo yavo.
Pari zvino hapana chatichachinja tichingo takangomirira kutarisira kuti pamwe chikafu chingangouya vanga vachingotipromisa pandaifona navo vanga vachingoprofesa kuti vangangotipa pavhiki rikuteera irori.
Akauya apa ndiani apa?
Ndeve CPU.
Mati chikafu hachisati chauya, saka vanhu vari kurarama nei?
Vanhu vangu kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo. Chinhu chakangonongwa chavangonongwa chaiyeredzwa nemvura.
Asi tiri kunzwa kuti pane vamwe vakapuwa matende vashoma, vari kugara kupi ava? Vakaendeswa kuzvikoro here kana kuti vari kugara padzimba dzavo?
Vakapihwa matende pari zvino vari kugara kudzimba kwavo sezvo vanga vane mombe, mbudzi nezvipfuyo zvakangosiyana siyana, saka kuti munhu abve pamusha pake zvino nedza angori pamumamisha mavo.
Takanzwa hurumende ichiti riri kuda kuzotamisa vanhu, makanzi muchatama here imi?
Hapana zvatati taitirwa kwedu kunoko.
Totarisawo pakanzi munofanira kunyorana mazita kuti paonekwe kuti ndianani vakashayikwa, nekuti vamwe vanhu vari kunzi vakaeredzwa havana kuzombobvira vaonekwa. Imi makaita izvi here, uye vangani vasiri kuzivikanwa kuti varipi?
Pari zvino muwadhi 14 tinova nemunhu wana anoitwa Martin Mpango, asati awanikwa munhu iyeye. Ndiye atiritambura kuti tomuwana sei, atiringotsvaga zuva nezuva bada tisikwanise kumuona.
Takanzwa kuti pane imbwa dzinofunidza kana paine mutumbi wemunhu dzakauya kubva kuSouth Africa, hadzisati dzasvika kunharaunda yenyu?
Nharaunda yedu yeChipinge East hadzisati dzasvika pazvino.
Mati chikafu hachisati chauya, saka vanhu vari kurarama nei?
Vanhu vangu kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo. Chinhu chakangonongwa chavangonongwa chaiyeredzwa nemvura.
Ko, vana vari kuenda kuchikoro here?
Mimwe misha vana vari kuenda kuchikoro, mune dzimwewo misha havasi kukwanisa kuti vaende kuchikoro.
Mumwe mugari wekuward 14, Chipinge East, va Brighton, Nyanise Sunguro, vari parunare kuChipinge kwakare. Vakidwo mujuru vebato reZANU PF ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa nezuro dzekutsvaga kanzura weward 28 kuCowdery Park muBulawayo. Vamujuru vakaita mavhoti churi chimwe chete nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Vakateverwa namuzvare nomaguku Mloi veMDC Alliance vane mavhoti churu nemazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe. Bato reMDC Alliance, iro rainge riina kanzura akashaya munzvimbo iyi, rainge riine vanhu vaviri vakapinda vachikwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzai Ruhanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuUniversity of Johannesburg muSouth Africa.
Todzidza zvakawanda chaizvo pasarudzo iyeye. Chokutanga ndechekuti musangano weMDC haudzidzi. Haudzidzi pakuti pese panoitwa maelection MDC ichisa makandidates akawanda. Seipapa payanga ine makandidates maviri, haibudiriri ruzhinji ZANU PF ndiye inohwina. Kunyange hazvo iye makandidates maviri ezana apa mavhoti avo anga asingakuriri wezana. But nyaya yekuti mutori nedambudziko redivision rokusaiwirirana zvinoita kuti vanhu vasadini, vasaenda kusarudzo vakabatana, vasaenda kusarudzo vachikurudzirana, vachikurudzira vanhu vavo vachifamba neshoko rimwe. So nyaya yekuisa makandidati maviri maviri inyaya yagara iri muMDC mukatara muna 2013 election payaka pakadyiwa MDC iyo yambohwina. Inyaya plus vari too complacent. Vanofunga kuti vanhu vanongovada chero vasina zvavari kuita. chero vari kuita zvinhu zvisina maturo zvisina musoro vasingabatanidzi vanhu vasingati performance vanongofunga kuti vanhu vanovada nokuti zani yaora asi chidzidzo chatinofanira kudzidza ndechekuti kukonewa kwezani hazvino kugona kwemdc hazvinoti kana zani isingagoni zvorovati mdc ndiye inogona saka mdc haifani kungonzi ialternative yokungoti hatidi zanu vanhu vanotaura kuti hatidi zanu because mdc inokwanisa kuita zvakati yakabatana haiti mhirizhonga inoenda necandidate imwe but havaiti izvezvo
tiri kuonawo kuti makapinda mapato akawandisa zvikuru pane vamwe vasiri kukwanisa kana kudarika kana zana chairo pavanenge vachipinda musarudzo idzi zvinobatsira here kana kuti zvinongoitwa hazvo kuti utongo hwejekerera hungamise munhu
aiwa utongo hwejekerera zvee kana macandidates 18 kuamerica kune utongo hwejekerere makamaona mapresidential election kuamerica ane macandidates kana 6 kana 3 chaiwo kana 4 asi america haina jekerere totarira kunana britain kune conservative party nelabour party vanhu vanoenda kumaelection nokutsvakwa kuprime minister mapati maviri anozo kuti vanhu isoende 6 hazvizvi zvo zvinoreva quality yedemokrasy
muzvina Dr. Pedzai Rwanya avari kuita zvidzidzo zvepamusoro kuuniversity of Johannesburg vari parunare muHarare imwe mhuri yemuZimbabwe yaigara muWestern Cape muSouth Africa iri kutsvaga rubatsiro rwekunoviga hama dzavo ina kumusha mushure mekunge dzapisirwa mumba vanofungidzirwa kuti vakapisirwa mumba vanoti vaMaxo Mazungunye mudzimai vavo Margaret Vare nevana vaviri Miriam naTadiwa Nashe vamwe vana vatatu vakapona vanonzi vari muchipatara pari zvino sezvo vakakuvara zvakaipisisa mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemhuri muzvare Patience Moyo
pane mukomana avaigara naye wechirudzi cheSouth Africa avanga vachinitsana naye saka akatanga kupisa imba akaita nga apisa imba yake asi ndobverabatira neimba kwanga kune vana saka mukubatira kwavakaita pari zvino sezvo vachiri kutsvaga mukomana wekuti ari kupi asi pari kubudawo nyaya dzakatisiyanaisana nekuti pane ari kuti akaonawo achipisa manga makarara vana saka maitikiro azvikaita baba naamai nevana vaviri one anonzi Miriam ane 17 years neanonzi Tadiwa ane 7 years vakabva vachira imomo but masurvivors asara izvizvi vatatu pana Vanessa ane 17 years ari kupahospital but akachaya 61st degrees and face yake is beyond recognition ari muintensive care unit then poti Tatenda mutwin watadiwa ane 7 years kutsva kwake iri 40 degrees then Mikaela 9 months kutsva kwake i 46 degrees vese vaiva kumabench unit
saka vakashaya ava vati varadzikwa here zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita
vakashaya vasati varadzikwa so far pandakataura navo pari kudiwa budget ye45,000 rand asi mari yatinai izvezvi i13,000 rand yatotsvaga rimwe rubatso rwe32,000 rand kuti vatore retunga e4 vaendeswe kuzimbabwe inoradzikwa kufanati
saka vanenge vachida kubatsira vanoita sei
vanoda kubatsira vanobatsira pane vanonzi Rotani tasara naro ndiye anova mukoma izvezvi mushakapfu anobatika panhamba dzinoita 0027 73 047 8196 0027 73 047 8196 kana kuti dzimwe nhamba dzavo zvakare 0027 84 25 28 000 0027 84 25 28 000 kune vanonga kukwanisa kana kuisa maakaunti mavo vanoshandisa yatinoti kuno kusouth africa netbank bank ine branch code inoti 10 33 10 branch code 10 33 10 account number yavo 10 31 99 5978
muzvare Patience Moyo vachitaura vari parunare kuWestern Cape muSouth Africa iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheyouth forum chatinopakurirwa naMike Hove
ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini Mike Hove na Asim Chirongwa tichiri panyaya imwe chete yatanga tichibata viki rapfuura nyaya yedu tumpengo rakavhiringidza upenyu hwevanhu vakawanda uko kumanyika land Cyclone Idai muchirongwa tinava Lennon Chizaza mudzidzisi weku St Charles Luanga Secondary School uko kwakashaya vana vaviri vakaurayiwa nedombo rakadonha pamusoro pedormitory yavo izvo zvakakonzereswa nedutu mupengo muchirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection chatakatepfenyura nemusi wechipiri apfuura vachizaza vakatsanangura kuti chii chakaitika uyezve kuti vana vakazobatsirwa sei vhiki rapfuura iri takanzwa musangano weZimbabwe Psychologist Association pamwe chete nemusangano weCrisis Support Center vachiti vachatanga chirongwa chakanangana nekupa vanhu vakafanana navachizaza counseling ngatichiendai kuna vachizaza kuitira kuti tiendere mberi nenyaya vachizaza ndino mugamuchirai muchirongwa
nofara nekugamuchirai muchirongwa
vachizaza totanga nekubvunza nezvemastudents mastudents enyaya ari seiko
ya izvozvi zvese vari kumba probably after counseling takamboita navo mamessages atiri kungowanawo from parents who we communicate with vanenge vachingotova vana vari vaiti ende vamwacho vaakutarisa kuti vange vachidzoka kuchikoro
takanzwa musangano weZimbabwe Psychologist Association pamwe chete nemusangano weCrisis Support Center vachiti vanoda kukubatsirai pachezvenyu munochigamuchira here chirongwa chavo
patakatomboita first group counseling nevana vese vakange varipo ende ndakagarawo mugroup counseling yavakaita iyoyo ndiri kusaidi zvemaparents vakangokumbira consent kumaparents yekuti vange vachikwanisa kuzobatsira vana further of which maparents ese akabvuma tikatongozvitsigirawo sevadzidzisi kana sevarareji vevana kuti chinhu chinobatsira kuti vana vese vange vachiona that form of counseling kuita kuti zvisavezvove zvinovanika mangwana at least when learning begins vese vanenge vaine settled mind isingachafungi zvekumashure isina kutya zvinenge zvakaitika kumashure even yeso varareji vacho taitaurwa kuti iyo pavanenge vachiuya chizobatsira vana nesuwo tichitaurawo navo zvinenge zvichizongotibatsirawo kuti tinge tichienda mune environment yakanaka tese isu nevana
aiwa tiri kunzwai sezvo vana ava vane mazuva akawanda vasina kuenda kuchikoro makatarisira kuti muchange muchivabatsira seiko nezvidzidzo zvavo
chimwe chishuviro chatanga tiri kutongoda chachi chekuti since vana vagara kwenge yakareba vana vedu vakawanda vanogara kuHarare mabhodha saka tanga tiri kutsvaga patingati tikakwanisa kuwana zvakaita muHarare mavanogara pari central pavanokwanisa kuuya kunyanya kubva musi wa21 kusvika musi wa26 at least tinenge takavha 2 weeks dzavanga vakaluza plus at least for 2 weeks the holiday yavo kuita tinge tichibata zvavakaluza zvaifanange vakadzidza
aiwa tiri kunzwa zvakanaka vachizaza petai chirongwa muchiudzawo mhuri yeZimbabwe chikumbiro chenyu chikuru chamuinacho
ndingati chikumbiro chingatodiwa ndingangoti dambudziko ravakasangana naro vakawandawo zvinyowana vanonge vambo vakambozviona zvakava zvinyowani kudai so vamwe vacho vakabatikana zvikuru nekushaya kweshamwari dzavo dzavaidzidza nawo counseling yatakaita yekutanga ndirikuona seisina kukwana tange tichikumbira chekuti vanokwanisa vapiwe mvumo yekuti vange vachivabatsira vana kuti vana ava vabatsirwe vari panzvimbo 1 ndanichiona kuti like vamwe vakati anogona kunzi atransfer aenda kune chimwe chikoro as long as mwana wayo asati abatsirwa through that form of counseling ari kune chimwe chikoro zvinogona kuzongomuneta futi pfungwa dzinogona zvekuzoramba dziita replay zvinhu zvakaitika kumashure zvenzomukanganisa kudzidza kwake
aiwa vachizaza takunzwai zvakanaka tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
aiwa maita basa tinotendawo nekunge muchishambadzawo dambudziko redu timatimana ose nyika dzose kuti tinge tichiwanawo rubatsiro vana vedu vakodzokera kuchikoro vagodzidza zvakanaka
aiwa tinotenda makateerera chirongwa chedu chevechidiki chirongwa chamunopakurirwa neni Mike Hove nhasi muchirongwa tanga tinava Lennon Chizaza umwe wemurayiridzi wekuSt Charles Luanga Secondary School chikoro chakabuda munhau apo vadzidzi vaviri vekuchikoro ichi vakaurawa nedombo rakadonha pamusoro pemba yavo yekurara izvo zvakakonzereswa nedutu mupengo Cyclone Idai nguva ndiyo yadyanana ngatisangane nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni Mike Hove vanoda kukurukura neni ndiripo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmike3 ndiyo username yangu aiwa muri Zimbabwe ngatisanganei pa Twitter uyezve nemusi wechipiri pachirongwa chedu cheve chidiki chirongwa The Connection anokoneka ine mufaro ndine wenyu Michael Ove
bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa nhau kana timbonzwa chirongwa chechitendero chatinopakurirwa natanonoka wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu.
Manero akanaka vatereri, ndinovimba makasimba henyu. Ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Bhuku rezvakazarurwa kana kuti Revelation ibhuku rinonetsa vazhinji kurinzwisisa kana kurishandisa. Nhasi tine tarisiro yekuti Reverend Fatima Garikai ve United Methodist Church muHarare vangatibatsira nekuti tsanangurira bhuku iri kuti rinorevei uye rinotiudzei.
Bhuku raRevelations ibhuku rakanyorwa naJohn. Bhuku rinoburitsa the spiritual truth.
Sei richigozha kunzwisisa kupfuura mamwe mabhuku ose.
Ndofungidzira kuti John kana achinyora already we go to the book of John. Panonyora John anonyanyoburitsa the divine yanga iri muna Jesu. Ende nyaya dzake hadzizi nyaya dzino dziri easy kana kuparidza already need to go to the book of John. It's not easy to preach using the book of John because of it is so deep. Zviro zvaJohn zviro zvakavanzika asi zvaari kuda kuedza kuti zvibudiswe. Zvokunzi John akaratidzwa, it's coming from Jesus himself, achiratidza kuna John through some angels. So zvinhu zvoda kuedza kubudiswa zvichinongedzera the coming of Jesus Christ or zero Jesus Christ. Saka something like that is known as a kunyasi because of it nyaya. This is the truth. And because kuti rinokurisa the spiritual truth. Therefore, zvinhu zviri so spiritual kazhinji kwachona hazvigone kungonzwisiswa nje. So you just need to go deeper to get to understand the book of John, the book of Revelation.
Ko mhuka dzinoshandiswa mubhuku iri pane zvadzinomiririra here?
Yeah, theologically mhuka dzese dzakanga dziri kushandiswa dzine zvadzinotomiririra. Like you find kuti zibukanana, those are those things zvavanonyanyoshandisa, mazishato machii. It's like showing us the future heaven, you kuti hell yakamira sei. It's like this. So it's like an analogy vanoshandisa yekutiratidza nezvegehena. So they use the analogy using mhuka idzodzo dzatinonyatsonzwisisa nokunzwisisa kushata kwadzakaita. So they use those things like it's an analogy which they use.
Ndinoona sekuti vanhu vazhinji vanonetseka kunzwisisa bhuku iri. Chii chamungaudza vatendi pamusoro pebhuku iri uye kuti vangarishandisa sei?
Just like tichingotanga from chapter 1, patinongoona chapter 1 ichitotaura, vatendi they can relate to that, even to relate to their churches. Patinoona achitaura about the seven churches, those are the churches dzaakato minister iye, maybe after Paul has passed on, iye akadziminista. And the anodzinzwisisa. And by that time, you know, those churches, they were so strong. They were so spiritual strong. But as we go on, dzakanga dzakuluza that spirituality yachona. So we can even relate kwa dziri kuti isus as churches, which is the church yatinga zvite relate to. Like South Pai zvotaura nenyaya yema churches akanga ari kutimudza, like we have the Ephesus, we have machurches akawanda aitaura. Number one, you know, by anongedzera machurches kuti aka backslide. It's like what we are doing, we are backsliding. And akataura zvakare nemamwe machurches ari kurarama ari under adulterate. Are we not seeing that kuti adultery is conquering my churches machine. Is conquering even to an extent of probably even of corruption. You can even see that you are even corruption actually can be done even in churches. We can see the Zafa, the Zirikuto Nora, the Zirikutia, the Zagadin in Taka, what end they can always relate again to those churches that were not you are happy, and even it can relate to your personality. Do you mean, am I still so strong? Am I corrupt? Am I adultery? Am I this and that? So it still relates very well to us. The book of Revelation is always telling us, or Jesus Christ, and Jesus Christ, it will be like this, like this, like this. And most of us as Christians, we don't want to live, to think about something bad which can come into our lives. We don't want to do that.
Say, vafundisi, vasinganyanyi kurishandisa mukupariza kwavo, tichigonyanyi kurinzwa buku iri parufu.
People think maybe it's all about parufu because it's always telling us, jopa kakuta urabandu, muna achifa, afa, apkenda kumudenga. Maybe that's why they always relate the book of Revelation to the roof. Ibuku rakawanzika. It's not easy to tackle. It's very difficult. Or even when you stand up for the party, you find that sometimes avaz so theologically, avanya sorry stimuza, voi uji sapache na kujunga kamera sisi. Unona arangoro waro wazaro na pati. Is this really what it means?
Ne tsananguro iyi yabva kuna Reverend Fatima Garikai ve United Methodist Church muHarare. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvinondorinouya apo tinokunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombokupai zvabuda mimitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Capes United yarova Manika Diamonds 2-0. Triangle yaita Mangange 1-1 neNgezi. Kuchitiwo Wange yakunda iyo Yada 2-0. Herentals yaita iyo Mangange 0-0 neTel 1. Kambo pano rwadza moyo kubva kuda mushakabu Oliver Mtukudzi na Winky D. Tine urombo tati Triangle yaita Mangange 1-1 Ngezi, as Triangle yakunda Yongezi 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko rinoti vanhu makumi masere nevaviri vemuZimbabwe vakaeredzwa nemvura vakavigwa kuMozambique mushure medutumpengo idai. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri mosara muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda kuVOA ndebele.